Nzvimbo dzakatarisana nekushaya mvura dzinosanganisira Sakubva, Danga Mvura, Chikanga, Hobos 1, 2 ne3, Dream House, Zimta Park, Natio Park, Mushamukadzi, Gimboki neFederation. Mumwe mugari wekuHobos 2, amai Agnes Musabayana, vanoti nekushayikwa kwemvura munzvimbo yavanogara, madzimai ndiwo ave kuremerwa nemutoro sezvo vari ivo nguva zhinji vanonochera mvura kunzvimbo dziri kure dzinenge dzichiwanikwa mvura.
Totinesa chaizvo nekuti sesu semadzimai hatidi kushaya mvura. Seizvozvi zvitamuka na4 yeimu kutotsvaga mvura kuti vana vaende kusukuru. Vamwe vanonga vachitoda mvura everyday, saka zvinozokonzeresa zvirwere.
Mumwe mudzimai womumusha wegarikai kana nikuse, amai Lina Maunganidze, vanotiwo vave kutyira utano hwevanhu sezvo mvura yave kushandiswa ichibva muzvikova nematsime.
Takupedza tochera mvura yemuzvirwizi, vanhu vamwe vaakutoimwa, vamwe vaakutoishandisa zvomukicheni. Haisi kubuda kana 7 days tisina mvura.
Mumwe mugari wemuHobos, amai Mary Marange, vanoti vari kumukira kuenda kutsime sezvo mvura iri kuuyiswa nekanzuro yeguta nemotokari dzinotakura mvura isiri kukwanira vagari vose.
Papa, tiri kushupika nezvekuti hatisati tisorina kana mvura. Bhauza rakwaiza kumire kuzasi, haritauri kuti bhauza riri kuuya kana kuti sei. Nhasi tamukana 3 oko tichere mvura. Mati parikunesa pamvura, ngaaone zvekuita. Kanzuro yacho kaigadzise zvinhu zvivire zvakanaka, nokuti Hobos yese mvura yacho ingoti apo yoyo apo. Hobos 3 chaicho yaida kana kutombosvika mvura. Hobos 3 yatosvika muzasi makadzikira kutadii kuti achere mvura yacho naiyese.
Vapasi muchiropa avo vane chibhurani munharaunda iyi, vanoti chibhurani chavo chawandirwa nevanhu vanoda mvura, izvozvo pakuti vamwe vashaye vopedzisira vochera mvura murwizi. Vachiropa vanoti kanzuro inosungirwa kuona kuti yawanira vanhu mvura yakachena nekuchimbidza.
One week mvura iri kunetsa, vanhu vava kushaya mvura yekuisa matoireti yekunwa chaiyo. Vaakutongochera muchirwizi chiri panapa dhuze panapa. Dai usiri mugodhi uyo watakacherwa nevakabatsira, vakabatsira ndo uri kutombobatsira vanhu, but mvura yacho ukai yatoone shortage yekuti yaakutopera mugodhi. Saka taakutova limited time kuti after kana 4-5 hours vouya. Vapakiti vakaita line havatomborina, vamwe vakatogarira panapa havana kana chekutomboshandisa. Saka mvura yatinetsa chaizvo, vanoti kanzuro yacho kana hurumende yacho iri kuita tiri kuonawo sei. Mabhauza ari kuuya but mvura haisi kukwana. People are starving nemvura. Please ngavatibatsirewo, ngavatibatsirewo because water is precious. Hapana chaungakwanisa kuita tisina mvura. Please help us. Vekanzuro kana hurumende yacho, please be concerned nevanhu.
Kanzura weguta remutare uye varisa chigaro wekomiti inoona nezvemvura vajohn nyamoka vanoti dambudziko remvura riri kukonzerwa nekutsemuka kwakaita imwe pombi inobva kutengi rinopa mvura guta remutare. Vanyamhuka vanoti kanzuro yavo iri kuita zvose zvainogona kugadzirisa dambudziko iri nekuchimbidza.
Okay, problem takaita best pipe mu 450 meters pipe ino supply Hobos and surrounding area inobva kumatengu. So best iyo yatora time because peiri pacho bekuholoda yedu haisikwanisa kuti idi isvike kuti ichere tiite replacement. So nesuo takazoita plan takahaya escavator ndo takahaya kuti titry kuti tidi ichere. So tofunga kuti by tomorrow mvura inonga yanomalaiza, but zvetiri kuita for now tengi redu reservoir iranga rine mvura. So tiri kumbopota tichivhurira mvura for some few hours manheru kuti vanhu vambone yekuchera yekumbomwa then tovhara.
Vanyamhuka vanoti guta harina mabhauza anokwanira vanhu munguva dzakadai dzekunetsa kwemvura senguva ino. Munyori weguta remutare vaJoshua Maligwa vakaudza mumwe musangano kuti pombi zhinji dzinotakura mvura dzava kuda kuchinjwa poiswa itsva dzinokwanisa kutakura mvura inokwanirana nevagari vanopfuura zviuru 400 vari muguta iri. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.